Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 24 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kube nevamwe vavo vasashandise zvinyorwa kana kuti masimbos eMDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZANU-PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzebato iri muguta remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro mubulawayo Justice Francis Bere varasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kube nevamwe vavo vasashandise zita kana zvionesero kana kuti masimbos eMDCT. Vabere vativo MDCT yavachamisa ibhadhari magweta amuzvare Thokozani Kube. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vabere vati chikumbiro chechikwata cheMDCT yavachamisa hachingaonekwe sechechimbi-chimbi sezvo paine makakatano pakati pechikwata ichi nechinotungamirwa namuzvare Kube ekuti ndechipi chikwata chaicho pakati pezviviri izvi chine kodzero yekunzi ndicho MDCT yechokwadi. Dare ratiwo chikwata chakakwidza nyaya iyi mudare chibvise mari yakabhadharwa magweta nechikwata chaipikisa nyaya iyi. Kweta ramuzvare Kube, muzvinafundo Love Momaduku, vati vafara nemutongo wedare nekuti zvagara zviri pachena kuti pari zvino pazvikwata zviviri zveMDCT hapana chine kodzero yekuudza chimwe zvekuita.
Dare rati pane mapato maviri anoisa rekuti MDCT yava Kube neyana Chamisa ese anokwanisa kushandisa mazita iwawo kusvika pazogara dare rinotarisa kuti pakati pemaviri ava nderipi chairo chairo dare rinonzi ndiwo reMDCT. Dare raenderera mberi richiti haisi nyaya yekuti ndiani ane vanhu vakawanda kana nevanhu vashoma kutarisa chaiko constitution. Saka ndozvavataura saka nenyaya yevati hai haisomburi nyaya yefanonge vamhanya kuuya kuno kukoti vakanganisa vakapedza nguva saka yaraswa nyaya.
Vamadhuku vati zvatuhwa mudare zvinosimbisa nyaya yavakakwidza kudare reconstitutional court yekupikisa kudzingwa kwamuzvare Kube kubva mudare reparamende vachiti MDCT yavachamisa yange isina kodzero yekuita zvayakaita. MDCT inotungamirwa navachamisa yaiva yakwira kudare mushure mekunge muzvare Kube vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Gweta reMDCT inotungamirwa navachamisa vaLucas Ngomo vati havana kufadzwa nemutongo waturwa naJustice Bere vakati vachaona kuti vokwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete mushure mekuona mutongo waturwa navabere zvizere. VaNgomo vati sezvo sarudzo dzave pedyo kuti zvikwata zviviri zveMDCT izvi zvirambe zvichishandisa zita rimwe chete kunogona kuvhiringidza vamwe vatsigiri pakuziva kuti bato ravo chairo nderipi. VaJameson Timba avo vanove nhengo yeNational Council yechikwata cheMDCT yavachamisa vati vachatura kubato ravo zvabuda mudare uye vachaziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge National Council yebato iri yagara pasi mangwana ichizeya nyaya iyi.
Chabuda mudare ndechekuti mutongi watakaunzira zviro izvi kuno kwa High Court haana kutarisa dambudziko iroro ratakaunza kuno ndopatiri apa. Kana ndabva pano tichanopa report kutungamiriri womusangano. Mutungamiriri womusangano wozopa direction kuti direction yataa kutora ndeipi. Iye zvino handisati ndapa report iyoyo saka ndikwanise kuti ndikutaurire kuti danho raakutorwa ndeipi izvozvo.
Muzare Kupe, avo vanoti ndivo vane kodzero yekutungamira MDCT, mushure mekufa kwaMoge Mutsvangirai, vakadomwa kuve mutungamiri wechikwata chavo cheMDCT paCongress yeChimbichimbi yakaitwa nemusi weMugovera. MDCT zita raishandiswa munguva yesarudzo neMDC panguva iyo yaitungamirwa naMoge Mutsvangirai vasati vafa. Izvo zvakaitirwa kuti vatsigiri vaTsvangirai vazive pekuvhotera zvichitevera kupatsanuka kwebato iri muna 2005. Musarudzo dza 2008 ne2013 vaWelshman Mwive nebato ravo vakakwikwidza vachishandisa zita rekuti MDC, uko vaTsvangirai vakashandisa zita rekuti MDCT, asi zita chairo rebato riri MDC. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nengo dzezanu PF dziri kufamba nemotokari tine urombo. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Dzimwe dzenzvimbo dzisina mvura dzinosanganisira Avenues, Kuwadzana, Mofakose neMbare. Muzvare Ana Chibhamu mugari wekuma Avenues vaudza Studio 7 kuti zvava kuvaomera kugara mudzimba dzine zvimbuzi mukati nekuda kwokusavapo kwemvura.
Ini ndiri mugari wemu Avenues, ndane svondo rese ndisina mvura. Kutarisa shuwa kuti matoilets edu ari mumba takafesana nawo every day kusina mvura, zvinhu zvakatiomera. Kanzuru haisi kuratidza chido chokuda kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Tichaenda kukanzuru ikoko kunoona kuti tagara ipapo pacouncil office vachitipa mvura yekugeza nemvura yekubika, because isusuka hatingagari tichinyeperwa maretsi tiri kubhadhara zuva nezuva. Hatisi kujamba kana mwedzi, asi tinoona kuti iyo kanzuru haina chido nokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yemvura.
Mumwe mugari wekuKuwadzana, Muzvare Abigail Tsoroti, vatiwo havana kumboyambirwa kuti mvura ichaenda. Muzvare Tsoroti vatiwo vari kupinda mudambudziko rekuti vanoramba vachibhadhara mvura kukanzuru, iyo mvura yacho isiko.
Kuti yakaendesa mvura pasina kana chiziviso chekunzi mvura yachona ichaenda. Panguva yachona yekuti vanhu mimi musina mbozvitarisira kuti mvura yachona ichaenda. Yopedza mazuva akawanda, iroro ndambudziko kwatiri, nekuti tinenge tisina kwekunoiwana mvura yacho. Tende tinokumbira kune vane mabhoho vemachechi. Vemachechi vachona vanenge vachitiwo takuvapidzira mvura yavo nekuti vanoshandisa magetsi kuti zvimabhoho zvavo zvishande. Saka tinenge takutowana rimwe dambudziko rekutanga kunyengerera varidzi vane zvibhorani zvavo kuti tinokumbirawo mvura.
Muzvare Tsoroti vatiwo kanzuru yeHarare haina hanya neutano hweveruzhinji kana vachiendesa mvura kwenguva ndefu. Panguva iyo zvirwere zvemudumbu zviri kuramba zvichiputika.
Zvinotoshamisa kuti kanzuri inoregerera mvura ichienda kwemasvondo akawanda kudai, asi isusu tiri kunzwa kuti takatarisana nezvirwere zvemudumbu zvakafanana nana typhoid. Saka tinenge tichida kunatsonzwa kanzuri titsanangurire kuti ine shungu here neutano hwevanhu.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatione kuda kwekukura kwakaita dzimuri, kushayikwa kwemvura kunovhiringidza utano hweveruzhinji. VaShumba vati tarisiro yave yange iri yekuti kanzuri iendese mvura kunzvimbo dzinogara veruzhinji, asi zvasvisi kuitika.
Dambudziko zhinji riri kutarisana nevagari nderekuti kana wagara mazuva mazhinji wasina mvura, zvinozowanetsa kushandisa zvimbudzi zvavo, nekuti wagari wazhinji vanogara semhuri inenge ine pakati pevanhu vashanu kusvikira pagumi paimba imwe chete. Saka utano hunenge hwaakutovhiringika. Apa mazuva ano kune kolera, kune typhoid, zvekuti kugagarisa kusina mvura tinotarisira kuti City of Harare kubudikidza nedipartment ravo reHarare Water vanofanirwa kuti ipapo panoshayikwa mvura vanofanirwa kuendesa mawater bowsers kunzvimbo idzodzo kuitira kuti vagare vakwanise kuwana mvura yekuti vamwe.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yeHarare sezvo vanotaura vakamirira kanzuru iyi vanga vasingabatiki. Maguta eHarare nechitungwizi anogaronetsikana nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera netyphoid nekuda kwekushayikwa kwemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
nhongo zezanupf dziri kufamba nemotokari dzakanamirwa mufananidzo yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinonzi dzave kuramba kubhadhara mari yekupaka motokari muguta remasvingo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vashandi vekanzuro vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri vezanupf vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuro kugadzisa migwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminitsi makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura nestudio 7 asi varamba kudomwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri vezanupf vari kufamba nemotokari dzakanzi hashtag EDS by vote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzuro ndofunga mashandiro atiri kuita kurwadza nekuti period yatapinda ndeyemaelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDS by vote apuresident wedu wenyika. Vakasvika pabeto vatava tichibhadharira mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora mota 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking yekuti tirivebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamwe vamotarisi vanenge vachionawo zvichiitika vanhu vashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo, saka isusu nemhaka yemuchitibhadharisa kana repoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuta clamping dzinenge dzaramba nekuti zanupf inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vasoropodza zviri kuitwa nezanupf achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyuto kubva kuvagari vemasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana senzi achishandisa simba rebato rezvematongerwo enyika. Izvi hazvisi pamutemo uyu, hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuro. Mutauriri wezanupf masvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motokari dzebato rezanupf kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motokari idzi dzisingabhadhari mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuchamhembe kweguta reNashville kuTennessee ari kuenderera mberi achiedza kutsvaga chakakonzera kuti vanhu vana vapfurwe vakafa nemusi wesvondo. Mushure mekutsvagwa kwenguva yakati rebei, Travis Rankin akasungwa nezuro ndokuiswa muchitokisi zvichitevera kupiwa zita rake kwakaitwa mapurisa. Kutsvagwa kwenzira dzekuedza kupedza gakava rezvematongerwo enyika muSyria kwasimudzirwa zvakare nhasi vamiriri vemakurukota kubva kunyika makumi masere neshanu vachiungana muBrussels kumusangano wemazuva maviri uyo uri kukokerwa neUnited Nations pamwe neEuropean Union.
Mutezeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti Zimbabwe ichaparura masovereign bonds kana kuti kutsvaga mari yechikwereti ichishandisa fodya, goridhe nezvimwe zvirimwa kuti ikwanise kuunganidza mari yekubhadhara mitero pazvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion iyo inoda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank nemamwe mabhanga ekunze. Vamukupe avo vari kuBritain murwendo rwekuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika vati vanofunga kuti vakabhadhara chikwereti ichi vachapiwa imwe mari. Ko masovereign bonds aya anoshanda sei? Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotsanangura.
Zvemasovereign bonds dzimwe nyika dziri kuzviita essentially chinenge chingori chikwereti, but zvaakudependa manje nekuti tiri kuchiwana nemutengo wakaita sei, atikati interest rates. Interest rates kazhinji anenge achidetermainwa neyatingati pachirungu risk profile yenyika. Saka Zimbabwe nekuti risk profile yedu ichiri pamusoro, even taita sarudzo ichamboramba iri pamusoro tichienzanisa nedzimwe nyika, saka tinenge tichiwana chikwereti probably nemari inenge iri pamusoro.
Ko chii chaizvo chichaitika kana Zimbabwe ikakwanisa kutengesa masovereign bonds aya? Tabvunza Dr. Chitambara.
Zvinogona kubatsira takakwanisa kuclear maareas edu ne World Bank for example ne African Development Bank. Zvinoita kuti vakwanise kutipa chizvimwe zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paZimbabwe Zekeuguti University, Dr. Gift Mugano vanotiwo Zimbabwe haifaniri kuzvisungirira kubhadhara zvikwereti iyo ichitadza kugadzirisa upfumi.
Zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya, vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October. Kuti in 6 months vaifana kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF, tikarichiti paemari vakaita meeting vakada tikupi mari musana mabhadhara World Bank. Hausi tavabhadhara chikwereti chajokoniya, saka tikupi mari muri kupaona mari. Vana World Bank havakurumidzi kutipa mari. Pane politics apa. Ivava neWorld Bank ivava zviriyo nevaitira nyore kubvisa chikwereti cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics.
Asi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti vanofunga kuti Zimbabwe ikabhadhara mari iyi inokwanisa kupiwa imwe mari yekuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vaimbotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vanoti zvakakosha kuti nyika izive kuti mari yakakweretwa yakashandiswa chii isati yabhadhara.
Sekutanga ndechekuti ngatitange tamboongorora zvikwereti zvakakweretwa munguva yava Mugabe for reference, munguva yehurumende iyoyi yezvano inongovapona nhasi, timboongorora kuti mari dzakapiwa dzacho dzakamboshandei, dzakabatsira chii nyika, kuitira kuti tigone kuona kuti isu senyika zvakatinakira here kuti tibhadhare zvikwereti izvi. Nekuti kubhadhara zvikwereti kushandisa homwe yenyika, homwe yenyika inofainenswa nevanhu, inofainenswa kuburikidzwa netaxation, inofainenswa kuburikidzwa ne zvakawanda-wanda zvinongoitika patee chiti hurumende iri kukolekta revenue.
Dr. Chitambara vawedzerawo vachiti kana Zimbabwe yokwereta imwe mari zvakakosha kuti itore matano ekuona kuti mari iyi yashandiswa nemazvo.
Hongu kana tichikwereta zvedu mari tichiinvesta munyaya dzeinfrastructure panenge pasina chakaipa, but kana tiri kukwereta mari kuti tinge tichishandisa munyaya dzeconsumption kana kuti kubhadhara kwemasalaries, hazvimunzi pundutso kunyika. Saka hatingi chakakosha ndechekuti hurumende ichabuda musarudzo itange yaita ma-institutional reforms anoita bring back confidence.
Zimbabwe yave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 nezviuru mazana masere munyika nekunze.
Vagari vekwa chiazwa vasangana nasi ni vakuru wakuru vekambani ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company vachizeya zvichemo zvavo. Vagari ava vari kunyunyuta kuti hurumende iri kutora mangoda munzvimbo mavo iyo pasina chairi kuvaitira. Vagari ava vari kutiwo vanoda kuti vawaniswe mabasa kuvakirwa dzimba dzeavo vanenge vatamiswa uye kuona kuti nzvimbo yavo yasimudzirwa. Vekambani yeZCDC vati vachasvitsa zvichemo izvi kuhurumende. Nezuro pakaita kuratidzira kunotyisa, vanhu ava vakapisa bhazi rekambani iri kuchera mangoda munzvimbo iyi. Sangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association raburitsawo gwaro richiti nyonga nyonga iri kwachiyadzwa inoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muzvare Audrey Masara avo vapindawo musangano uyo.
Nezuro tanga tiri kunoko, I think social media yakunetsa kuti panokwanisa kuspreadwa news dzisiri dzechokwadi. Zveshuwa nezuro kwanga kune demonstration community yemarange ichiti no maabuse ata anyanya, enough is enough, tokumbirawo kuti mutitigadzirisa vachiri demonstrator pamaoffice eZCDC. So nhasi ZCDC yaita call for a meeting, saka pane meeting izvezvi vari kumarepresentatives ecommunity nanashuga chagonda vachirepresenta company. Saka vanhu vecommunity vari kutaura zvichemo zvavo zvavari kuchema nazvo. Saka ichangotanga, ZCDC haisati yaadresa vanhu kuti tizive kuti vachaona kuti vangagadzirisa here zvichemo zvevanhu kana kuti chichi chaitika. Asi ndozvatakamirira kuti tinzwe kuti pakupera kwemeeting chii chinenge chaitika, zvinenge zvafamba sei.
Pane here vamwe vari kumiriravo vehurumende vauyawo kumisangano iri kuitwa nhasi?
As far as I know right now pane veZCDC, management yeZCDC. And pane mapurisa nemasoja akati one day. But iyo demonstration, yet even this meeting, it is very peaceful. Hapana hapo bongo zozo. Because the community yemarange ine vatungamiriri vari clear and vari kuencourage vanhu kuti no zvinhu zvingazogadziriswe murunyararo.
Tambonzwa vamwe vanga vachitaura kuti hanzi vaChris Mushowe vanga vachinzi vari munzira kuuya kuzotaura nezvizvarwa zvemunharaunda. Mashoko aya mambe matambirawo here?
Ndamatambira. Saka tichitofunga kuti patinosvika kuno tinovawana, but hatizvi kuvaona. Ndofunga vari muroad kana kuti vakansela handichaziva, but ndozvandoda kuedza kunzwawo kuti vekugovernment pane anyone here ari kurepresenta government.
Avo vanga vari mugari wekwachiyadzwa muzvare Audrey Masara vachitaura vari kwachiyadzwa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Vagari vekwaRukweza kumakoni South vari kuita maonera pamwe chuma chomuzukuru vachigadzirisa mugwagwa wavo uyo wazara makomba. Izvo zviri kutadzisa dzimotokari kushandisa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kuchivhu. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Nharaunda yeRukweza inorimwa fodya nechibage zvakanyanya. Zvirimwa izvi zvinowanisa vagari mari yekuti variritire mhuri dzavo. Asi nepamusana pekushata kwakaita mugwagwa mukuru unopfuura nemudonho iri, varimi vari kusangana nedambudziko rekutengesa zvirimwa zvavo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vagari vabatane nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu muchirongwa chekugadzirisa mugwagwa uyu. Mumwe vamwe vari kugadzirisa mugwagwa uyu vatapiwa chigudu, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita vagari pachiitiko ichi.
Vari kuchenesa rodhi yedu kuti mota dzedzione kufamba dzisingati maaccident. Saka tofara denyika yedu ka yanguramba ichiita development yakada kuti zvinhu zvedu zvive zvakanaka.
VaCrispin Marimo vanoti kubatana kwevagari kunoratidza shuviro yavo yekuti munzvimbo yavo mubudirire.
Takaungana kuti tizoona basa ratiri kuita semhuri yemaConi South constituency. Takakwanisa kuti tinge tichiunganidza mayouth edu, wakakwanisa kunge vachidaira wakauya kuti vazotibatsire kugadzirwa kuri kuitwa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kudorowa.
Vatatenda namo inosu, vanoti kuipa kwange kwaita mugwagwa wavo, kwanga kukanganisa varwere, vanenge vachitakurwa kuendeswa kuchipatara chikuru chemurambinda, zvichitorera vanhu nguva yakareba.
So kana tichiona migwagwa yedu ichigadzirwa saizvozvi, zvinhu zvatinokurudzira, tinozvitenda chaizvo. Vana vekuno tikutokurudzira vakawanda vari kumaguta, even vari kudiaspora, dai vabatana nevamwe vari muno. Basa redevelopment rinoenderera mberi nekuti nyika yedu yanga yasvika pekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Migwagwa zvakaita uno mugwagwa, tine chipatara chiri pamurambinda apa chinonzi Murambinda General Hospital, chinobatsira vanhu zvakanyanya muprovinsi ino yeManicaland. Mareferences anobva kumahospitals akasiyana-siyana anoitwa kumurambinda, especially vanhu vane maailments akasiyana-siyana, HIV infected people vanobatsirwa pamurambinda. Bati mugwagwa kana wakadai ambulance ichifamba tinotoita dambudziko. Tiri kutenda chaizvo nebasa guru raitwa namamatara nyika rekuti nzvimbo yedu isimukire.
Ambuya Susan Chaipa vanoti mabasa ari kubatwa munharaunda mavo ari kupa vechidiki kuti vasiye mabasa akaipa.
Ivo pano patiri apa pane motika dziri kutosvika panguva yekuda kubveuka dzakawandisa. Saka tiri kufara namatara nyika semwana wedu akafunga kuti agadzirise rodhi iyoyi kubva pano kusvika kumutunga gore kuenda kwaNiro. Dai mwari aizovaitira zvakanaka, tiri kuona vana vari kufara, vasikana vane vakomana avo.
Vamishiki matara nyika mumwe wevagari vekumakoni South vari kubatsira nezvishandisiro mukugadzirisa mugwagwa wekunyazura uyu. Vamatara nyika vanoti vachaita zvose zvavanogona kugadzirisa nharaunda iyi.
Mayuti atadai zaya handiti vaswera vachiita basa mukatarisa vari kupema nevari kubvisa miti kuti road iwe clear. Isusu tinozovabatsirawo nechikafu nekungovatendawo kuti maita yenyu nezvishoma zvatinofanisa. Ngu hurumende ndiyo ine chijana chekuti inge ichigadzira migwagwa, asi tiri kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurumende ine zvakawanda zvairi kuita asi inosvika pakuremerwa. Saka isusu hatingaregedzi infrastructure yedu ichiparara nekuti hurumende haisati yasvika pakukwanisa kunge achigadzira.
Vari kugadzira mugwagwa uyu vari kupiwa zvekudya navamatara nyika avo vanova muzvina bhizinesi munharaunda iyi, uye zvekushandisa zviri kubva kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 kwaRukweza, Makoni South, ndini Lweda.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Wave weStudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika. Takatarisira kuva navaHappy Mochidziva veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa uyezve vaLouis Matutu veZanu PF nevamwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kushiudzawo maondero enyu, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318, nhamba zvekare 001202465 0318. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook VOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandisa zita rekuti MDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayiswa nekushayikwa kwemvura mupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZanu PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari mumasvingo dzichiti dzine mufananidzo wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izulukandaba umthwakazo omuhle lapho lengalikhona kumagumbi amane omhlaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu owe High Court kobulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT. Iziphathamandla zezanu-PF ezinye zazo kungabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende zibikwa zilakho ukudliwa kukhetho lokumela ibandla olwama-primary. Umbukiso walonyaka wabamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba obusemthethwandaba weHigh Court kobulawayo lamhlanje olokuvimba icele leMDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe ukuthi asebenzise ibizo lokuthi MDCT la kanye lempawu zebandla leli lilahlelwe khatshana ngumthethwandaba waphezulu oweHigh Court emini lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngisizazama ukuthi sikhangele ukuthi ubhale wathini kusinqomo sakhe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi udaba lolu siyaludlulisela kunkundla enkulu eye-Supreme Court ngokushesha.
Igqwetha elimele icele likamakhuphe umnumzana Lovemore Maduku uthi umahluleli uthe kukhanya kulamabandla amabili asebenzisa ibizo elifanayo, ngakho-ke kumele wona akulungisise wona wodwa elandela isisekelo sebandla.
Dalerati pane mapato maviri anesara kuti MDCT yavakhuphe neyanachamisa ese anokwanisa kushaya
mthethwandaba uthe kula maqembu amabili asebenzisa ibizo elithi MDCT, ngakho onke ayavunyelwa ukusebenzisa amabizo amabili lawa kuze kube lo mthethwandaba oza kutsho ukuthi eliyilo iliphi. Njalo kugcizelelwe ukuthi kumele kulandelwe isisekelo sebandla le-FDCT ethi iqembu likaChamisa liphambanisile ngokugijima lisiya emthethwandaba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo leli ngoba sebelungisise udaba lobukhokheli kuCongress abebelayo ngempela viki edluleyo.
Ugwalo okade lufakweke ngabantu abalandela ubaba ubhuti uChamisa lulahliweke ngumthethwandaba, lulahlwa ngezizathu zokuthi-ke akuzange kuhambe kuhle indlela abakulethe ngayo, ngoba-ke indlela zephathi zilandela iconstitution yephathi ukuthi zilungisise inhlupho ezikuphathi. Ngalesi sizothi-ke mbonani ijudgment-ke ephume namhla itshengisa ukuthi-ke emabandleni ukuthi sehluleke-ke ukuthi silungisane kakudingi ukuthi size siye ecourt, ngoba ama-constitutions ebandla akutsho ukuthi kona lapho okuphikiswana khona kulungiswana njani. So-ke idale le-court namhla likunqumile-ke lokhu ukuthi hhayi i-application yabakade beyifakile-ke isidismisiwe and idismiswe ilama-court. So kunezindlela-ke kutsho ukuthi kona-ke badliwe ngecourt sebezabhadala indleko zonke esibuye ngazo lapho ecourt.
Omunye osekela icele likaChamisa unkosikazi Sakhile Dewa uthe lapha abantu bathabela ize ngoba udaba lolu lungakacaci ukuthi luzaphela njani njalo lukhatshana lokuphela.
Indaba le nkhona izaqhubekela phambili ngoba idinga umdeni ukuthi kuhlale phansi ukukhulunyiswane. Iqiniso ukuthi khona khona ibingadingi high court but idinga ukuthi kukhulunyiswane ngoba ibizo alitsho lutho njalo ibizo lidetermine ukuthi khona khona onguye umnikazi wama structures ngubani. Siza kuthola lokhu ama answers wonke nxa kuyikuthi khona khona sesihlale phansi zakukhangela ukuthi onguye othathayo ngubani ngoba othathayo ngumnikazi wama structures bemnika nguye umnikazi webizo ongeke uthathe ibizo wena uhamba nabantu abangasobe phakathi.
Udaba lolu beluqhubekela phambili kusukela ngeviki edluleyo. Abalandeli bamacele womabili bebehlabela begida phambi komthethwandaba we-High Court. Abecele likamakhuphe bejabulela ukuthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zezanu-PF ezinye zazo kungabaphathintambo bengatsha zikahulumende babikwa belakho ukunqotshwa kukhetho lokumela ibandla olwama-primary. Kulabancintisayo phose ikhulu kukhetho lwama-primary ukuze bagcwalise izikhundla ezifika phose amachumi amabili zezansi yemandebeleni. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iziphathamandla zengatsha zikahulumente ezigoqela omnumzana Simon Khayamoyo, Abednego Ncube obedingwa Mguni, abangamalungu edale lephalamende ezansi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa lonkosikazi Tambo Zani Mohadi kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. Umnumzana Simon Khayamoyo uzancikilana labo mnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebulilima. Umphathintambo ezenzakala ezansi yamandebeleni umnumzana Bedniko Ncube yena uncintisana lentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazi we-ZBC engakaye eKhulumani FM umnumzana Umphile Maropi lo-Andres Mathibela. Umnumzana obedingwa Mguni uzahlangana lomyeyitha Moyo. Umgcini sihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelani Tshwene uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobuningi ukhetho ngoba sekulombuso omutsha elizweni. Utshwene uthi uzancintisana lo nkosazana Tambo Zani Mohadi yena ongasazwanani lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kudinga ozamela iBedbridge kwiSenate. Abantu abalakho ungasabuyela ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda umnumzana Edson Kumbo yena ozabhekana lonkosazana Cecilia Ndubiwa nomnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba egolide kanye loJafet Dube. Umnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Hobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalakhe Nkomo kuzamela bophe ziqine ukuze anqobe abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Thole. Okankomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZANU-PF buveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla leZANU-PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasoze babangisani entweni engaise entweni abangayifuniyo. Mina ngibona kwami ngibona kukuhle kakhulu njengoba usitho ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sizabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazathi ukuthi hayi Nkomo wena wehluleke lapha lokhu as an assignment.
Uphinde wathi ubona elethemba lokunqoba ngoba esebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma ungakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi ngibe ngu-MP ngiyithatha from i-MDC anjo abantu bebengela network ifa yo ama network abantu ine network isikhona la sibe sesikhangela izikolo bekule zikolo ade zivele zingena amagets izikolo zangkhona zikhona izikolo ngazivalisa omapeyo omendola obani bani lapha lama order ade ngazabela amagets amagets afikele khathe school zolo lezi zikolo
emzingwane bahlano abafuna isikhundla esizaphethwa ngumnumzana William Dewa ku-Deped Bridge East bayisithuba abafuna isikhundla esakuthiwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi. Iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankasela ukhetho lolu lwamaprimary. Kulezihlalo ezingamathumi amathathu ezamalungu edale lephalamende kanye lezi zithupha ezedale lesenethi ezansi emandebeleni. Ukhetho lwamaprimary olwezanu PF lukhangelo lwekukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka 29 Mabasa. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umsakazi we-Studio 7. Namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama sixoxa lamalunga amabandla ezombusazwe atshiyeneyo aweZimbabwe. Sikhangela ukuba labasakhulayo abasezikhundleni zobukhokheli abagokuxela umnumzana Happy Mochidziva owe-MDCT ngamnumzana Nelson Chamisa, uLouis Matutu owe-ZANU-PF labanye. Wozani lihlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imibono yenu labo bechasisa abahamba ngakho emkankasweni yabo yokhetho lwalonyaka. Ukuze ungene kuhlelo thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Loba njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele.
Hello, umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa sivela ngapha eWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuzama ukudinga indlela yokulungisisa isimo sezombusazwe kwele Syria lapho kulempi yomdeni esibulalise abantu abaningi kakhulu ziyaqhubeka edolobheni leBrussels kwele Belgium phakathi kwabaphathintambo abavele emazweni angamachumi athoba minwe mbili lanhlanu awe-European Union lawe-United Nations. Ucwaningo osoluthe lwenziwa kwele Melika luveza ukuba iningi labantu abadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika bathuthela kwele Melika bafundile okwamagama belengwalo zezifundo zaphezulu zemakolitshini ezama-degree lama-doctorate okubenza bathole imisebenzi eleholo eliphezulu njengazo zonke izizalwane zeMelika ukwedlula abanye babo abathuthela emazweni awe-Europe. Uhulumende uthi ukungakhweli mahlayana kwentengo ezitolo kwenziwe nguye ngamaqhinga akhe akhaliphileyo. Umphathintambo wezamafekitali lokuthuthukiswa kwenotho umnumzana Mike Bima utshele umhlangano wabathengisa impahla etshiyeneyo we-Confederation of Zimbabwe Retailers eHarare ngomvulo ukuthi okwenziwe nguhulumende kuzaqhubeka njalo le ntengo ikhangelelwe ukwehla.
Ngaze bakweze ngabezayekeli ukugweza vele akukhanyi ngoba imali yangikwele yokuthi sithenge izinto lezo kasilayo. So asikuboni, kubona yilabo abanemali abakwazi ukuthi kona kuphelile nini kungakuphelanga. But into esiyibonayo thina yikuthi khona xa sithuba abantu abethu khona okokuncane esiyabe silakho akula into eyehlileyo, akuwoni thina. Asazi abanemali abathenge izinkulu bayakubona kumbi.
Kodwa ingcwethi kanye lozulu uthi kuningi okubangele ukuthi intengo
ingayali ilokhu iqansa okungelani lokwenza lo hulumende lamaqhinga akhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga emazweni bethengisa elizweni ye-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru uthi okungaba kubangele ukungakhweli kwentengo lokwala iqonga mahlayana ikwanda kwempahla evela phandle kwelizwe, hathi amaqhinga kahulumende.
Abantu sebethenga outside the country, lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena, okusimagulwayo kuyasimagulwa. Abantu bayasimagula izinto ngoba kune-SI-64. Izinto sezizinengi kakhulu, zihlagile eZimbabwe. So ma umuntu edayisa amagrosari sokufanele ukuthi ayehlise imithengo ngoba lezi zinto sezizinengi kakhulu ekhaya.
Kodwa ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi intengo kayehlanga njalo ilokhu iqhubeka iqansa. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla leZanu PF lantshontsha amaqhinga okuvuselela umnotho abunjwa libandla leMDCT.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kwaBulawayo, lapho okubukisa osomabhizimusi abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini, okuyisilinganiso esiphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umqondisi wenkampani ye-ZITF unkosikazi Nomathemba Ndlovu uthi lonyaka amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania anezindlu zokubukisa ezinkulu, kuthi iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana le-UAE azabe emelwe ngabosomabhizimusi abazimeleyo labatshali bemali.
Umbukiso walonyaka we-ZITF uqale namhlanje ngendlela encomekayo kakhulu, njalo samukele amakhulu lamakhulu awabantu abazobukisa impahla yabo. Siqathanisa lomnyaka owedlulileyo, inani labantu ababukisayo walonyaka likhwele ngesilinganiso esingamachumi amane ekhulwini. Silokhe sisamukela abantu ngoba balokhe besithinta ababengakabhalisi ukuthi sebefuna ukuzobukisa labo.
Uqhubeke ethi ngasikhathi sinye kulombukiso kuzaba lemihlangano ehlukene yabosomabhizimusi, ethi lonyaka kulula ukungena e-ZITF kulabo abafisa ukuzobuka ngoba besamukela imali yebulenjini ukuhlawulela ukungena.
Kusasa umsekeli kamongameli ukhangelelwe ukuthi avule umhlangano wabosomabhizimusi ozakhangela indaba ezisegudwini kuleli. Umbukiso walonyaka uzavulwa okusemthethweni ngumongameli wakuleli uComrade uEmerson Mnangagwa ngolwesihlanu, njalo sincisa uZulu wakoBulawayo ukuthi aze azozibonela okuzabe kusenzakala.
Ohlaziya ngezamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uchaze ukuba umbukiso walonyaka ukhanya ungcono kuleminyakeni edlule.
Umbukiso walonyaka ukhanya ungcono uma ngiqathanisa lomnyaka odluleyo, ngoba siziyo labo abayibo abasiqoqela lombuso wabe-ZITF besithi abantu abatshengisayo lonyaka baningi, okuthiwa increase nge-40%. lamaye ama companies akade engekho ngomnyaka ophelileyo siwabone ebuyile singazumbe inew dispensation leyo kumbe yini kodwa ngathi umbukiso walonyaka ukhanya ungcono ikakhulu ngikhangele iwall number 4 eyovele enkulu njalo yanisa ukuthi kugcwale abantu ababebukisa bevela emazweni athiyeneyo ngibone kuphithizelwa kungilanga lanamhlanje lokuqala ilanga lamabusiness singazi ukuthi njengoba kusela amalanga amabili amabusiness kuseyafika lalapho kuvulelwa uzulu wonke ukuthi kuzabe kuphithizelwa kungakanani ukhanya ngani hayi lonyaka kuyathembisa sibili.
Omunye ongene umbukiso walonyaka unkosazana Melissa Ndlovu ubuke inani lamabhizimusi angene kumbukiso walonyaka ethi kuyathembisa.
Hayi ngibona imi kahle kulento eziningi kakhulu kuyatshengisela ukuthi it's live kuyajabulisa sifunda into eziningi and we sing other organizations and companies that were no longer there coming eminyakeni edlulileyo and now the people are here there's so much to learn.
Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale lamuhla mhla ka-24 kusiya ku-28 Mabasa. Kusukela mhla ka-24 kusiya mhla ka-26 kuyabe kulilanga labo somabhizimusi. UZulu ukhangelele ukungena e-ZITF mhla ka-27 kusiya mhla ka-28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka we-ZITF. Abenkampani ye-ZITF bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuthi sebeqalile amalungiselelo okuqala umsebenzi wokwakha indlu enkulu ezasetshenziswa ngabakumsebenzi wokuzilibazisa yabazabe bezobukisa kunye nezinye izindlu zokubukisa lemihlangano emagcekeni e-ZITF. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Agesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusasa umhlaba wonke jikelele unanza usuku lweWorld Malaria Day olukhuthaza ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Lesi yisikhathi sokulwisana lomkhuhlane lo kusetshenziswa zonke indlela ukwenzela ukunqabela. Isihloko somkhosi walonyaka sithi abantu bazimisele ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Ngesilungu sithi Ready to Beat Malaria. Ngomnyaka ka-2016, abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili, 216 million, bahlaselwa umkhuhlane woqhuqho, kwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamajumi amane lanhlanu, 445,000. Inhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization kumbe WHO ithi, iningi labantu abahlaselwa umkhuhlane lo, njalo abafayo bakuzwekazi le-Afrika. Loba kunjalo okujabulisayo ukuthi umkhuhlane lo uyelapheka. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015 sokulenhlelo ezimbalwa zokulwisana nomkhuhlane lo. Inani labantu abakhula umkhuhlane woqhuqho lancipha ngokuyisilinganiso phose sokungamajumi amathathu ekhulwini, 29%. Lokhe kulenhlelo zokuzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo loba nje kusakude phambili ukuthi uphele. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlabeni wonke jikelele zibambisana labohulumende emazweni athiyeneyo zikhuthazwa ukuthi zisebenzise omambule wokuvikela iminyani njalo lemithi esetshenziswa ezindlini. Ukwenzela ukulwisana nomkhuhlane lo ngendlela ebanzi, i-WHO isilohlelo olubizwa ngokuthi yi-Global Technical Strategy for Malaria olukhangelwe ukuthi luzasiza kakhulu ekwehliseni umkhuhlane lo ngesilinganiso sokungamajumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, 90% kusiyafika umnyaka ka-2030. Kukhangelelwe njalo ukuba kwehliswe inani lababulawa ngumkhuhlane lo ngesilinganiso esifanayo. Ilizwe leMelika yilo elinika imali enengi inhlanganiso ezinjenge President's Malaria Initiative, the Global Fund to Fight AIDS and Tuberculosis and Malaria yokulisana lemikhuhlane etshiyeneyo. Ilizwe leli lithi kusasa kumele amazwe wonke akhumbule ukunika inhlanganiso ezizimele zodwa imali yokunceda ukulisana lomkhuhlane woqhuqho.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Kweze midlalo kukhanye iqembu leDynamos elazakala ukuthi iDimbare akumanga kahle ngokunqotshwa elikwenziweyo kulezi nsuku. Abalandeli baleli qembu bathi abazwisisi ubuhlungu obukhona iqembu leHighlanders Boso lidlala kuhle njalo liyanqoba. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela ezemidlalo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Iqembu leDimbare lingelesibili kusukela phansi kungalani yomncintisano wePremier Soccer League. Lokho kulandela kungqikilwa liqembu lemagebhegebhe Cape United 1-0. Abalandeli baleli qembu sebesidla amalahle beqala ngokuthi abaphathi lomqeqeshi waleli qembu kabachiye. Omunye umseli weDynamos nguMartin Ndlovu.
Sekwaphelela ngapha ukuzora ibhata. Siyayithanda iDynamos itimu yethu. Lloyd Mtasa sesikhathele ngawe. Kenny Mbayiwa sesikhathele ngani. Phumanini lonke ngangcono amagames angadlalwa. Lize liphume lonke lina abaphethe kuDynamos. Lisibulaleli itimu yethu. Siyayithanda iDynamos. Lithi senzeni. Yele ndiyawina bayajabula. Sibe sihlala sikhala nsuku zonke. Phuma Mtasa, phuma Mbayiwa.
IBoso yona ingesibili esiqongweni salingalani yePSL. Ilandelana leqembu lengaze Platinum. Njalo ziyadibana zombili ngomgqibelo ozayo. Umsekeli waleli qembu uNkosini Amanda Ndlovu ujabule owengane.
Sesikhona njalo thina abalandeli beBoso. Siyabonga madinda ngemsebenzi yakho. Siyabonga konke le ECD yonke ikomiti yonke siyabonga ngemsebenzi yenu. Sokungathi lingaqhubeka lisenza kahle labe Dimbare labo bekope njalo beyenze njengani. Cause hayi lokho sokudanisa okwabo uthi sina sihlale sithokozile bona behlale bedanile ngaso zonke isikhathi. Siyabonga madinda, sicela uqhubeke usenzele kahle. Siyabonga ngeteam yethu, siyayithanda ngakho lani siyalithanda. Siyabonga iBoso iBoso. Esikamagebula ngenkani.
Sichiyeze nguquzo eZimbabwe ezikhangele eNgilandi. Umqeqeshi weqembu leArsenal uArsene Wenger usechiya leli qembu aliqeqeshe okweminyaka engamathumi amabili lambili. Lokho kulandela ungadlali kahle kwaleli qembu okweminyaka ethize edlulileyo. Abaseli baleli qembu bathi ukuhamba kwaWenger kuzabazwisa ubuhlungu. Omunye wabo ngumnumzana yena Mpofu.
Mina njengomsekeli weArsenal indaba yokuthiya kuka manager wethu Wenger yangimangalisa, actually yangishoka ngoba ngangingacabangela ukuthi khona engathi umsebenzi contract yakhe ingakapheli, but hayi njengoba kwasokwenzakala njalo I think it's the best for the club and also let's hope it will unite amafans, izenza amafans ebambane.
Kusenjalo amhlophe uqembu leManchester City ngokuthatha inkezo yePremiership. Selithethe isicoco ngemva kokuba esiqongweni sengalane yeBarclays Premiership Football. Yizo intshando zika-2017-18 season eEngland. Abantu abaningi bathi unqoba kwaleli qembu kwenziwe ukuthi lisebenzise imali eningi lithenga abadlali abatshisayo. UMnumzana Mkitika ngomunye wabo.
Mina ngombono wami iMan City as much as noma nje idlalile umdlalo omuhle kule season kodwa bengelamali hayi ukuthi ukuthi bekuzaba nzima kodwa ke sikhangelela ukuthi isizini ezayo amanye ama team aza ngcintisa lawo ngokufanayo.
Siphinde sithi amhlophe kumdlali weGibhithe uMohamed Salah odlalela iLiverpool. Nguye osekhethiwe ukuba umdlali odlale kuhle ukudlula bonke abadlala eEngland. Obengwesibili nguKevin De Bruyne odlalela iManchester City. Kukanti uHarry Kane weTottenham Hotspur ubengwesithathu. Ngimelele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa Sibanda esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court kwaBulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu yebandla leli.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngo Chris Gande, yasidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.